Takagara tazviona isusu kuti chinhu chanetsa muZimbabwe inyaya yekuti hurumende inenge yapinda inopinda zvebamba. Inopinda zvisina rutsigiro rwavanhu nokuti vanenge vachibira maelection. Saka takaona isusu kuti ndo panofanira kutangira nyaya ipapo. Ngapagadziriswe. And panogadziriswa sei? Panogadziriswa chete kana zvinhu zvatakaisa mubumbiro iroro, takaisa mugwara iroro zvagadziriswa. Zvakawanda zvinoita kuti zvigadziriswe. And tisi chete nyika iri muregion uno iri kuramba ichiita makakava nenyaya yemaelection. And izvozvo ndo zvinosaka kuti vanhu vati iyi nyika inonetsa. Even patakambosangana seGNU takagadzirisa zvinhu zvikadzokera pakanaka. Nezvino zvauya futi tadzokera paya patatiri kuna 2008-2009. So nyaya iripo ndeyekuti izvozvo zvinoda kuti zvigadziriswe kuti kana toenda kumaelection pave nehurumende inotsigirwa navanhu vese. At least neruzhinji rwavanhu.
Ko, imiwo semapato anopikisa zvii zvamuri kuita kuti muone kuti pauya shanduko munyaya dzesarudzo?
Tiri kubatana panyaya yekuti ZEC igadzirise zvinhu zvokuti election inge iri free and fair. Pane zvakawanda. Munoziva here kuti isusu vamwe veopposition hatitombozika. Opposition haitombobvumirwi paradio kana television taura nyaya dzavo. Mapurisa nemasoja sometimes vanoita zvimwe zvokuti unoti masoja eparty here kana kuti masoja ehurumende. Takazviona makore apera kuti masabhukuru vanoti navanhu kuti vaende kumaelection vachinzi kana mukasavhotera isu hatikupii chikafu. Zvese izvozvo tiri kuzvizivisa zviri kuita. Vanhu vaka 2008 runoff, vanhu vakarohwa, vanhu vakarepwa. Saka vaakungosevenzisa nyaya yokuti muchatoona kana mukasavhotera ZANU PF muchatoona rwendo runouya tirokukuwadzai. Saka you now have a party which is harvesting on fear. Saka isu tiri kuona zvinhu zvese izvozvo. Uye todawo kuti nyaya yekuvhota kwavanhu vaite new registration, a new voters roll based on biometric, kuitira kuti munhu wese tisawane maghost voters. Tisawane vanhu vanoya izonzi usiku onzi vanhu vakuya kuzovhota nezvima slips. Zvese izvozvo zvoda kugadziriswa.
Imi makaita mubatanidzwa uri kuzikanwa nekuti NERA, asi tiri kuona kuti pane mapato 13 chete nyorarana chibvumirano ichi. Asi tinoona kuti mapato anopikisa muZimbabwe anenge anotosvika kuma40 chaiko kuma40.
Aiwa, asvika hauzivi ndaapi acho. Isi tinoziva kamapoka ari muno akazosvika 43. Mapoka ari muno haapfuuri 15 vandiri kutaura avo ndo vanga vachisenza vari mubumbiro iro renera. 13 ndo vakasaina. Kwasara vamwe 2 tiri kufunga kuti vachadi. But mapoka ari muno munyika muno haafuri 20. Kunyeberana kuya.
Tiri kunzwawo kuti muri kushanda nevamwe kubva kuUnited Nations. Mungatiudzwa kuti vari kuita basa rei chaizvo?
VUN vakahaiwa neZEC kuti avabetsere panyaya dzekuti vanoda kutanga kurejista vanhu patsva. Vanoda kuona kuti nyaya yesupport kuZEC inodiwa neZEC. Mari nokurana election imari inodiwa inarose capacity kozoyanya kuti iyo zeki yacho kana vanhu vachienda kuvota education ndivana ani vanofanira kuti vaende kuvota education izvo zvoitwa zvakaita sei nokuti kazhinji kana taa kuenda muelections dziri kuita mazuva ano dzakuda kuti vanhu vadzidziswe saka tichavadzidzisa izvozvo saka ndo zvavari kudzirana zvokubetsera zeki and tinoramba tichiva pressurize kuti aiwa Zeki iri yega hamungagoni kucreata mafree and fair condition. Munodawo kuti iyo hurumende yatoti executive isaita zvimwe zvinoandamaina free and fair election. Ndezvipi? Nyaya yokuti kune vamwe masoja anonzi ari on leave. Ivo vachinokambenera party. Hazvifaniri kuonekwa izvozvo. Number 2 mapurisa role yavanoplaya muelection. Number 3 nyaya inoplaywa role inoplaywa nemadzishe. Zvese izvozvo zvinoita kuti chii? Nyaya yekupa vanhu chikafu. Muchinyima vanhu chikafa muachipiwa achinzimbi ndive ZANU PF ndive MDC zvinoafekta vanhu vanenge vachisarudza kuti vasarudze vakasungunuka.